kwete bodo nyangwe hatisi kupa Zanu PF Masisi zvatiri kuita tiri kuti isu tiri party inoda kutedzera constitutionalism varume nevakadzi vanosvika ivo makumi maviri nomwe chete havasisiri nhengo dzeMDCT inotungamirirwa navatangirai saka tiri kuti mutemo wenyika section 121 subsection 1 subparagraph K yebumbiro romutemo weZimbabwe inoti iyo kana member of parliament asisiri member webato rakamupinza muparliament siti rake rinonziro rava vacant saka ndinopa kutenda kuna vamudhenda ndinopa kutenda kuna mai madzongwe kuti vazotihwisisa chichemo chedu chokuti varume nevakadzi ava vari 21 havasisiri vedu vakapanduka vava nepati yavo yavanombositi inonzi MDC renewal dzimwe nguva vanozviti MDC kana kuti United MDC saka tiri kuti hazviite kuti voti kana vari muparamendi tiri MDCT kana vangobuda muparamendi tava MDC renewal
Asika vamwewo vari kuti izvi zviri kudzorera chimurenga kumashure nyaya yekuti munoti vamanga muchikwanisa kuti mushande navo vadzingwe
kwete chimurenga chava kutoenda kumberi kumberi chaiko chaiko kumberi kwekumberi nokuti zvatiri kuita apa tiri kuti hatimbozofa takadzora tsvimbo nokuti gudo rabata kumeso tiri kuti takasata takashata hatina basa kuti chaitwa nanhingi saka tiri kuti izvo zvatinoita ndezvokuti masiti avo haasi kuzopiwa kuzanu pf kungonzi oi ticharamba tichiti masiti evanhu vakavhotera MDC tichamaprotekta asi zvava kubato reMDC rinonziro national council kuti richigara pasi chimbi chimbi kuti roona kuti varume madzimai zvataita rico yabudirira toita sei panyaya yeresolution iya topusha zvakadii kuti mareform aitwe